Makoronike echipiri, chitsauko chepfumbamwe. Mambokadzi weShebha paakanzwa mbiri yaSoromoni, akauya kuJerusarema kuti amuedze nemibvunzo yakaoma kwazvo. Akasvika navanhu vazhinji kwazvo nengamera, akatakura zvinonhuhwira, goridhe rakawanda namatombo anokosha. Akauya kuna Soromoni akataura naye zvose zvaiva mupfungwa dzake. Soromoni akamupindura mibvunzo yake yose, hapana chakanga chakanyanya kumuomera kuti amutsanangurire. Mambokadzi weShebha paakaona uchenjeri hwaSoromoni nomuzinda waakanga avaka, zvokudya zvaiva patafura yake, magariro amakurukota ake, varanda vake vari muzvipfeko zvavo, vadiri vezvokunwa vari muzvipfeko zvavo nezvipiriso zvinopiswa zvaaiita patemberi yaJehovha, akapererwa. Akati kuna mambo, "Zvandakanzwa munyika yangu pamusoro pezvamakaita nouchenjeri hwenyu ndezvechokwadi, asi handina kutenda zvaitaurwa kusvikira ndauya kuzozvionera nameso angu. Chokwadi, handina kutongonzwa kunyange hafu yokukura kwouchenjeri hwenyu. Mapfuura nokure zvandakanzwa. Mufaro wakawanda sei unofanira kungova una vanhu venyu! Anofara sei machinda enyu anoramba amire pamberi penyu achinzwa uchenjeri hwenyu! Ngaarumbidzwe Jehovha Mwari wenyu, akafadzwa nemi akakuisai pachigaro chake samambo kuti mutongere Jehovha Mwari wenyu nokuda kwerudo rwaMwari wenyu kuIsraeri nokudokwairira kwake kuvasimudzira nokusingaperi. Akakuitai mambo pamusoro pavo kuti muchengetedze kururamisira nokururama." Ipapo akapa mambo matarenda 120 egoridhe, zvinonhuhwira zvakawanda kwazvo namatombo anokosha. Hakuna kunge kwambova nezvinonhuhwira zvakaita sezvakapiwa mambo Soromoni namambokadzi weShebha. Vanhu vaHiramu navanhu vaSoromoni vakauya negoridhe kubva kuOfiri, vakauyazve namatanda emiarigumi namatombo anokosha. Mambo akashandisa matanda emiarigumi kugadzira zvikwiriso zvetemberi yaJehovha nezvemuzinda wamambo, uye kugadzirisa mbira nemitengeranwa yavaimbi. Hapana zvakaita sezvizvi zvakanga zvatomboonekwa muJudha. Mambo Soromoni akapa mambokadzi weShebha zvose zvaaida nezvaakakumbira. Akamupa zvakawanda kupfuura zvaakauya nazvo kwaari. Ipapo akabva adzokera navaranda vake kunyika yake. Uremu hwegoridhe raipiwa Soromoni waisvika matarenda 666 pagore roga roga, tisingaverengeri mitero yaiuyiswa navatengesi navashambadziri, uye madzimambo ose eArabhia navabati venyika vaiuyisa goridhe nesirivha kuna Soromoni. Mambo Soromoni akagadzira 200 enhoo huru dzegoridhe rakapambadzirwa, 600 amashekeri egoridhe akapambadzirwa aipinda munhoo imwe neimwe. Akagadzirazve nhoo diki dzaisvika 300 negoridhe rakapambadzirwa namashekeri 300 egoridhe munhoo imwe neimwe. Mambo akaaisa mumuzinda wesango reRebhanoni. Ipapo mambo akagadzira chigaro chikuru choushe nenyanga dzenzou uye akachifukidza negoridhe rakaisvonaka. Chigaro ichi chakanga chine zvikwiriso zvitanhatu nechitsiko chetsoka chegoridhe chakanga chakabatana nechigaro ichi. Kumativi ose echigaro kwaiva nezvitsigiro zvamaoko neshumba yakamira parutivi pechimwe nechimwe chazvo. Shumba 12 dzakanga dzakamira pazvikwiriso zvitanhatu, imwe chete kumucheto kwechikwiriso chimwe nechimwe. Hakuna zvakaita seizvi zvakanga zvambogadzirirwa humwe mambo. Mikombe yose yokunwa nayo yamambo Soromoni yaiva yegoridhe, uye zvose zvomumba zvaiva mumuzinda wesango reRebhanoni zvaiva zvegoridhe rakaisvonaka. Hapana chakanga chakagadzirwa nesirivha, nokuti pamazuva aSoromoni sirivha yaionekwa seisina basa. Mambo aiva nezvikepe zvokushambadzira zvaienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvaifambiswa navanhu vaHiramu. Kamwe chete mumakore 3 zvaidzoka zviine goridhe, sirivha, nyanga dzenzou netsoko namakudo. Mambo Soromoni akanga ari mukuru kwazvo muupfumi nouchenjeri kupfuura madzimambo ose enyika. Madzimambo ose aitsvaga kutaura naSoromoni kuti vanzwe uchenjeri hwakanga hwaiswa naMwari mumwoyo make. Gore negore vose vaiuya nezvipo, midziyo yesirivha nezvegoridhe nenguo zvombo zvokurwa nazvo nezvinonhuhwira namabhiza nembongoro. Soromoni akanga ane zvidyiro zvamabhiza nengoro zviuru 4 namabhiza zviuru 12 zvaaichengetera mumaguta engoro nemuJerusarema maaiva. Aitonga namadzimambo ose kubva kuRwizi kusvika kunyika yavaFiristia kusvikira kumuganhu neIjipiti. Mambo akaita kuti sirivha iwanikwe pose pose samatombo muJerusarema uye kuti misidhari iwande semionde nemisikamo mujinga mamakomo. Mabhiza aSoromoni akanga atengwa kubva kuIjipiti nokubva kune dzimwe nyika. Mamwe mabasa okutonga kwaSoromoni kubva kwokutanga kusvika kwokupedzisira haana kunyorwa here mubhuku renhoroondo yomuprofita Natani, mashoko akaprofitwa naAhija muShironi nomuzviratidzo zvaIdho muoni pamusoro paJerobhoamu mwanakomana waNebhati? Soromoni akatonga muJerusarema pamusoro peIsraeri yose kwamakore makumi mana. Ipapo akazorora namadzibaba ake uye akavigwa muguta raDhavhidhi baba vake, uye Rehobhoamu mwanakomana wake akamutevera paumambo.